Kubva kuvashandi vemudzimba kusvika kuvashandi vemumahofisi tichidarika nevanozviitira zvavo vega vese vanoti pasi rino rarasikirwa zvikuru nekushayikwa kwaMaradona uyo akaita mukurumbira unotyisa munhabvu vashoma vasingazive Maradona uyo mugore ra1986 akatungamira Argentina mukutora mukombe wepasi rese weWorld Cup ndokubatsira zvekare nyika iyi kupinda mufinari muna 1990. Vamwewo ndivo vanoti Maradona akatorera Argentina mukombe uyu ari ega sezvo aikanda zvibodzwa uyezve nekubikira vamwe zvibodzwa zvimwe zvacho. Mutambi uyu uyo akatambira zvekare nekutora mikombe neBoca Juniors, Barcelona neNapoli akashayika nechitatu mushure mekurwara nechirwere chemoyo. Asi pese panoshayika munhu panoita mitauro zvekuti vakawanda vari kuyemura zvaakaita, asi vamwewo vakaita samuzvare Noelin Fambisa vachiti Maradona akawisira pasi zvese zvaakaita munhabvu nekutora zvinodhaka zvisiri pamutemo.
Tinoziva chaizvo kuti Maradona akadadisa nyika yake, ende tichiziva kuti zvekare kuti akakunda almost munhu wese pasi rese. Asi nyaya yakazopinda iyi yezvinodhaka iyi hazvaifanira kudaro.
Asi vanoita basa rekubatanidza masimbi nemoto kana kuti welder vaOliver Musongoro vanoti Maradona aive mhizha asi kwete munhabvu chete.
Ewa, Maradona munhu aitamba bhora zvazvine mukurumbira zvekutoti kana paWorld Cup ya1986 yaya go bhora yakagohesa. Munhu wekutoti kana paakaregedza zvebhora kudai akaita kana zvekuactaka, munhu angari famasi zvekutoti zvinhu zvese zvaigona kuita kana kuti munhu aizikanwa aidiwa nevanhu.
Muna 2000 vanotungamira nhabvu yepasi rese veFIFA vakabatanidza Maradona naPele wekuBrazil sevatambi vakakunda vese pamakore zana apfuura. Asi paongororo yakaitwa padande mutande pasi rese, Maradona akabuda ari pamberi paPele uyo akatora mikombe yeWorld Cup katatu. VaInnocent Matika avo vakaona Maradona achitamba pachivhitivhiti vanoti mutambi uyu aive akapenga, vachiti vechidiki vanofanira kuteedzera zvaaiita munhandare.
Aigona bhora ende aigohwesa ende aipa vanhu mabhora ende anga asina miro, akatambira matimu akawanda but akatambira nyika yake vakahwina kapu.
Muteveri weCapes United vaPhilip Regede vanoti vakaona Maradona vachiri mudiki asi havakanganwe zvibodzwa zvake zvepa1986 World Cup.
Takatanga kumuziva tichiri wapana Maradona iri World Cup achitamba bhora. Anga ari munhu aitamba bhora, aigona bhora Maradona. Zvekuti tichiri kutoremembawo magols akagohwesa, rimwe rakaita mukurumbira yenzi End of Gold paaitamba neEngland. Munhu wekuti aiwa tainagirwa. Tatichiri wapana zvekuti tichikura but bhora rainakidza madhezi va.
Maradona akaradzikwa kumarinda emhuri yake nezuro mushure mekunge mutumbi wake wambotanga waratidzwa kune veruzhinji vachionekana naye. Hurumende yeArgentina yakatara mazuva matatu ekuchema kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.